pane kodzero yavo yekundotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzekolad. Ende vakaudzwa napurezidendi Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo kusouth africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzichenezambe vaichinji nepolad. And the Pollard is the only game in town.
Ah, sika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sati hakinongopinda kana paine conflict. No, Zimbabwe hamuna conflict.
Tichikutaura ipo panyaya dze.
Vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt. Court ikapa chisungo chekuti maelections akafamba nenzira yakanaka. Vamunangagwa akahwina. Saka hapana chinopindwa neSadak.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere, nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo, tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges facing our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Chagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.